zvakanaka hatichade kurunga mugaga chingwe tichareva tasangana zvakadaro zvakanaka zvakanaka kuna mwari tingori varanda kutonga kwake hakuna mupanda tochingoti zvakanaka zvakanaka chikomo chihe chakoromoka mambo aya aya chikomo chihe chakoromoka mambo aya aya varume mvura yadeuka yairera nererai vasikana mvura yadeuka yairera nerera raiva denhere rusivo mambo mwedzi muchena chena chena we yanga iri nzouno yaikuma saka mhuru dzinozara naniko samanyanga gore rinoringa madibaya yanga iri nzouno yaikuma saka mhuru dzinozara naniko samanyanga gore rinoringa madikona varume gomba guvara muchachera mweya uchadariga nemugore chena mugauru wetichasimudzira ndima kana masvika motisimbisira jeva varume gomba guvara muchachera mweya uchadariga nemugore chena mugauru wetichasimudzira ndima kana masvika motisimbisira jeva mai mari hamuzandi gamuchirai kona samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuzwa nenguma zvanaka zvanaka aiwa mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka aiwa mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka inga makatsakura nzira mukazarura aiwa 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 zvotirangarire muriko kunyika inorera aiwa aiwa inde muenorema yakaramba kuzoreka yaramba baba inde muenorema yakaramba kuzoreka yaramba varume gomba guvara muchachera mweya uchadariga nemugore chena mugauru wetichasimudzira ndima kana masvika motisimbisira jeva varume gomba guvara muchachera mweya uchadariga nemugore chena mugauru wetichasimudzira ndima kana masvika motisimbisira jeva mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka aiwa mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka aiwa mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka nzira dzamakafamba ndidzoka dzatinoronda dzakanakisawo nzou zvamaironga varufu vagomana runoponda nenherera dzofa nenyota nzira dzamakafamba ndidzoka dzatinoronda dzakanakisawo nzou zvamaironga varufu vagomana runoponda nenherera dzofa nenyota mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka aiwa mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka aiwa mai mari hamuzandi gamuchirai kuna samanyanga igamba chengetai kana vasvika muchamuswa nenguma zvanaka zvanaka
takakomborerwa takararama munguva yamutukudzi.